Vachiparura budget mparamende na asi, vanuwe vati urumende inotarisira kuunganidza 850.7 billion yema RTGS, uye ichashandisa 923 billion RTGS. Vati vanhu havafaniri kushushikana nekuti urumende ichashandisa mari yakawanda, kudarika mari yaishawana vachiti vachashandisa dzimwe nzira kuti mari iyi ikwane.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement of deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements. This deficit of 76.5 billion Zimbabwe dollars amounts to 1.5% of GDP.
Vanguwe vati uwanitarisira kuwana rutsigiro rwemazana manomwe nemakumi matanhatu nemana emamiriyoni nemadhora ekuAmerica, $764 million, kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vati kurima nekutengesa zvicherwa, kugadzira nekutengesa zvinhu kunze kwenyika ndizvo zvimwe zvichaita kuti nyika iwane mari. Bazi rezvekurima nedzidzo yepasi ndiwo awana mari dzakawandisa uye apiwa 124 billion RTGS. Vanguwe vapa bazi reutano mabiriyoni 111.7 RTGS, vachiti vasara padiki diki kusvika pazvikamu gumi nezvishanu zvebhajeti rese, izvo zvinosungirwa nechisungo cheAbuja Declaration. Vanguwe vapawo mari yakawanda kumaguta nemadhorobha vachiti anofanira kuvandudza mabasa ekupa vanhu mvura yakachena nekugadzira migwagwa kuti vanhu vagare zvakanaka. Kunyange hazvo mama komishen akazvimirira apiwa mari dziri pasi pebhiriyoni kana dziri pamusoro zvishoma, Zimbabwe Electoral Commission yapiwa maRTGS 11.6 billion sezvo pachitarisirwa kuitwa sarudzo dzemabyelections gore rinouya. Vanwe vatiwo vanoda kuti vashandi vagare zvakanaka, nekudaro vashandi vanotambira mari dziri pasi pe 30,000 RTGS havachabhadhara mutero. Vashandi vanohora mari iri pasi pe 100,000 RTGS vanowana bonus vasingabatirwi mutero. Vanwe vataura nzira dzakawanda dzekuunganidza mari dzinosanganisira kubata mutero pafoja kuti mari yacho igoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita segomarara. Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda vanosanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode.
A levy ye tobacco is a brilliant idea. Chasara kwandiri ndekuti ichachengetwa papi iyoyo levy mari yatorwa kumatobacco. Dai yaita zvakaita AIDS levy, AIDS levy yaibuda straight from Zimra ichienda ku National AIDS Council. So taiziva isusu kuti kana tisina kufara tinoenda kupi.
Asi Dr. Labode vachavana kufara nemari yapiwa kubazi rezveutano vachiti mari iyi ishoma kana pachitariswa kuti denda recovid-19 richipo. VaJohnson Maduku vanoenenge wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vati vafara nemari yapiwa kubazi rezvedzidzo vachiti zvichasimudzira dzidzo munyika.
Ndinoona kuti bhajeti iri ibhajeti rabuda zvakanakisisa kunyanya kueducation. Tichitarisa donzvo rehurumende rekuti panofanira kuvakwa zvikoro zvinotosvika kuma 3000 zvichava boarding schools. Saka bhajeti iri rakatinakira zvokuti tinoona kuti pachaita shanduko kunyanya nezvikoro, nyange mamwe masatellite angatinakisa zvakanaka. Bhajeti iroro ne sanitary way yataurwa kuti vana vanofanira kuti vawedzerwe. Saka bhajeti iri tinoona kuti rakatinakira richabudisa pundutso.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vati kunyange hazvo bhajeti rakanaka, chakakosha kuti mapazi ehurumende apiwe mari idzi. Vachiti kusvika pari zvino mapazi akawanda apiwa zvikamu makumi matatu chete kubva muzana zvemari dzebhajeti regore rino.
Bhajeti rinoreva chinhu kana mari yacho yabva, kutaura mafiga chete hakuna zvakubatsira. So we just hope and insist that the minister must release mari inenge yataurwa, because up to now bhajeti yegore rapera only 30% dzemari dzakapiwa kuma ministries. The intention is good, but we need the actual action.
Bhajeti raturwa nhasi rinofanira kupasiswa nematare eNational Assembly neSenate kuti ritange kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.